komisheni yekuongora zvakaitika musuwa 1 Nyamavhuvhu yakanaka, asi magweta namwe anoongorora vanga vari kutaura kuti pane zvakati wande zvinogona kunge zvichinetsa pakomisheni iyi. Kureva kuti chekutanga pabumbiro remutemo pasection 110 inoti iyo zvinofanira kunge zvabva pa kukabhineti kuti inenge yapawo advise. Zvakarewo tikatarisa ari kudzima terms of reference, basa rinofanira kuitwa nekomisheni. Zviri kuita sekuti hazvisi kubata pamongo wenyaya, kureva kuti vanhu vakapfurwa nemauto nyaya iyo yaifanira kuti itaurwe mumaterms of reference. Navamunenge kuti ndiani akapfura, masoja akapfurwa ngaazi ikarwe vabatwe, asi hazvina kutaurwa. Zvakarewo chetatu, pana mwanga wachigunungura kuti kune vamwe vanhu vari mukomisheni vanoita sekuti vakarerekera matsivi pane zvematongerwo enyika, zvinoreva kuti vanogona kuzotadza kuita basa ravo nemazvo, asi vazhinji vanga vachitenda kuti zvichida aimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaKalema Motlanthe vanogona kuita basa ravo nemazvo.
Vamangwana, pindurai tinzwe. Pari kunzi pamutemo dare remakurukota raifanira kunge riine chekuita, ichokwadi here?
President ndo vanoseta commission of inquiry, voipa materms of reference in terms of the commission of inquiries act. Saka president vakaita basa ravo pamutemo kuti vaset up this commission of inquiry, kana yapedza basa rayo yo reporta, and then action is then taken according to the recommendations these are upon the commission of inquiry.
Ko pari kunzi vamwe vanogona kunge vakarerekera rimwe diva?
Hakuna munhu asina divi raakarerekera as far as I'm concerned. I live here in Zimbabwe. Chero ukapikani unotozwa kuti munhu ane divi rake, asi pane vanhu vari very active in particular organizations to the extent yokuti vanozonzi vari bias. So ndanzwa so much talk about Professor Lavmo Maduku. Professor Lavmo Maduku is a known academic in this country. Vanozikanwa basa ravo rokudzidzisa mutemo. Vanotarisirwa kuti nyangwe vanga vari mukuru wepolitical party yakakondesa maelection, kana vapuwa basa napresident recommission of inquiry, vashandise professional skill yavo kuti vagone kuita divorce himself from being leader of NCA, voita basa ravanenge vatumwa nomukuru wenyika. Profesa Manyeruke ndo vamwe vanga vachinenerwa kunzi vanoonekwa sei vakazembera kuzanu PF. Asi chinozikanwa Profesa Manyeruke ndeyokuti she's a woman academic by excellence, vanogona basa ravo academic. So havana kutarisirwa kuti vanombotsigira zanu PF, hakuna kusina tsigiri pati yake. Indaona sekuti chikonzero chaisirwa ana Profesa Maduku naprofesa Manyeruke inyaya yokuvana muzvina fundo, kugona kwavo basa riri academic, kuti vachaisa value mukomisheni vachiita basa iroro.
Vamavhinga,
chiripo ndechekuti maitirwo aitwa komisheni iyi anopa mukana, pane hwangwaridza yasara yakashama inopa mukana wekuti nyaya iyi isimudzwe kumatare edzimhosva, kuti paongororwe kuti vanhu vane chekuita nenyaya ino vanofanira kubatwa nekomisheni vanganzwa here kuti zvechokwadi komisheni ichaita basa rayo pajekerere isina kwayakarerekera. Nyaya yekuti muzvinafundo vamajuku vakanga vachitungamira basa ravowo vachikwikwidza inogona kusimudzwa zvakare, uyezvewo nyaya yataurwa navamangwana yekuti kunenderwa kwamuzvinafundo Charity Manyeruke. Zvese izvi zvinotaurwa, asiwo zvakare tinofanira kuti tirangarire vaZulu kuti Zimbabwe ine nhoroondo isina kutsarukana yemakomishoni. Tinorangara kuti tikadzokera sure kunguva yegukura hundi, pane makomishoni akawanda akagadzwa kusanganisira chihamba kwekomishoni isina zvakazobuda zvakabudamo. Iyi komishoni yataurwa yavamunangagwa yataura kuti vanofanira kusvitsa kumukuru wenyika zvavanenge vawana mukati memwedzi mitatu. Dambudziko roti dei zvazivikanwe kuti zviinde pachena, zvizivikanwe nenyika yese kuti chii chavakawana.
Vamangwana, pindurai tinzwe.
Vamunangagwa, mutungamiriri wedu mutsva, vanotevedzera zvinodiwa nomutemo, indi nechokwadi chokuti regai komisheni iite basa rayo, yoisa ripoti yayo kuna president vaituma. Vapedza president, I'm sure vacharipota futi kuparlament kuti ndo zvabuda mukomisheni iyi, kana paine matanho anotorwa obva atorwa maererano namarecommendations.
Pane nyaya.
Yes, ndo saa paiswa komisheni.